Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 Gumiguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takatoindawo nechitemo ichocho chekusudai African Commission yataurawo neZimbabwe nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai vana Job Sikala vanana Jacob Ngarivhume vasunungurwawo nekuti tiri kuvaona vari vatinoti mapolitical prisoners.
Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti rakaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritaure nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekusunungurwa kwava Job Sikala.
Britain yataura mashoko aya kuti ijekese nyaya yemasanctions. Vari kujekesa ivo kuti Zimbabwe haina masanctions ayakapiwa neBritain Zimbabwe senyika. Asi kuti pane vanhu vavataura ivo kuti vanhu ava vashanu vanhu vatakaisa pamasanctions.
Muzinda weBritain muHarare unoti nyika yavo yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni zana rine makumi manomwe nemashanu kana kuti US$175 million gore rapera. Izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti iro nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights achikurudzira komishini iyi kuti itaure nehurumende yeZimbabwe pamusoro pava Job Sikala navaJacob Ngarivhume kuti vabudiswe mujeri. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti masangano awa kusanganisira Amnesty International akakumbira komishini iyi kuti ipindire vachiti vaSikala vagara vakavharirwa kwegore nemwedzi mishanu asi vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMandinde vanoti vakasvitsa chichemo ichi kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights uri kuitwa muArusha kuTanzania vachiti vachanzwa mhinduro panopera musangano uyu.
Sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kuramba tichishushikana zvikuru nenyaya yavaJob Sikala, nyaya yekuti vaSikala vagara muchizarira kubva musi wa14 June 2022 vatoone nguva yakareba zvikuru yaakuda kutokwana kuita gore nechidimbu vari muchisarira vachinyimwa dzeo. Zvinonyanya kutambudza inyaya yekuti pamutemo wedu nebumbiro redu remutemo bail is a right, vane kodzero yekuti vange vachitongwa vachibva kumba.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi vaMandinde?
Iyi inyaya yatakatosvitsawo isu sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe nemamwe masangano atinoshanda nawo anga achipinda musangano weAfrican Commission for Human and People's Rights uri kuitirwa kuArusha kuTanzania. Takatoindawo nechichemo ichocho chekuti dai African Commission yataurawo neZimbabwe nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai vana Job Sikala vanana Jacob Ngarivhume vasunungurwawo nekuti tiri kuvaona vari vatinoti mapolitical prisoners. Nokudaro zvinhu zvakakosha kuti kana ari mapolitical prisoners chokwadi ine mukoro uno in this century
zvinofanira kuzvitatswa pamutemo. Tiri nyika ine bumbiro remutemo, tiri nyika yekuti hatifaniri kuabhuza mutemo wedu watinenge tiinawo, asi kuti vatongo vachibva kumba vabvumirwe kubhadhara mari yechibatiso sezvatiri kuona yangofanira. Even nenyaya yaivo yavangarivhume takaona musi uno ichisundidzirwa mberi apiwo yavo nenyaya yekuti zvainzi vanhu vehurumende veprosecution vanga vauya vasiri redi, vanga vasiri kuziva kuti nyaya had been set down, yanga yanzi ichatongwa musi iwowowo musi weapiwo ikazofudzirwa mberi. Tiri kuona zvakare kuti izvozvizvi vasikala vane nyaya yavari kutongwa pamwe chete navasitole iri nyaya yekunyatsime iye.
Matare ari kubata nyaya iyi zvakanaka here vamandinde, uye zviri pamutemo here zvose zviri kuitika izvi?
Hongu nyaya dzinofanira kuti dzitongwe, nyaya dzinofanira kuti dzipere. Kunonoka kutongwa kwenyaya zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti pasava nejustice. Pachirungu zvinonzi justice delayed is justice denied. Dai nyaya idzodzi dzachitongwa dzapera, nguva yavagara muchizarira yakatongofanana nenguva yekuti munhu atosevha mutongo wake, nyango zvavo vanga vasati vabatwa nemhosva yacho. Zvokutoti dai vaitongotenderwa vagara vari vari kunze vasingatongwe vari mukati sezviri kuitika.
Vamandinde, iyo African Commission for Human and Civil Rights yakati pamusoro pechichemo chenyu panyaya yavasungwa ava?
Sangano reAfrican Commission for Human and People's Rights richiri kuenderera mberi nemusangano waro. Rinopedza muna November, musi warinopedza rinopa anonzi pachirungu the concluding observations ne concluding report. Ipapo ndipo patichaona kuti vanenge vati chii. Asi chipari zvino chichemo chakasvika, uye Zimbabwe, hurumende yeZimbabwe yakamiririrwa at the highest level na permanent secretary of Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, amai Vimbai Nyemba, vanga variko vakapindurawo zvavakapindura maererano nenyaya iyoyo.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vanoti hazvivashamisi sezvo masangano akaita seAmnesty International achiita zvaanenge atumwa nevanovapa mari.
Isu sebato reZANUPF hatinanoshamisika nezviitiko zvaitwa neAmnesty International, nekuti Amnesty International inoita zvainenge yatumwa nevanoipa mari. Isu seZANUPF hatinyanyotarisa zviito zveAmnesty International, tichinyanyopedza nguva yedu tichivatarisa, nokuti tinoziva kuti vanhu vane basa ravanenge vatumwa risinei nechokwadi, risinei nemafambiro chavanenge achiita nhau, risinei neumbowo hunobatika, asi rinenge riri rekupusha yatinoti pachirungu agenda. Asi chazvakanakira ndechekuti SADC neAfrican Union haina mapofu. Havasi vanhu vanotumwa, havasi vanhu vanotungamirwa, vanhu vanoziva chokwadi chinenge chichiitika muZimbabwe, vanhu vanogona kupima nyaya, vanhu vanogona kuona chiri mumwoyo meanenge achitaura nyaya yake, kuti nhau yake iri pachokwadi here kana kuti iri pane chairi kutsvaka. Isu seZANUPF hatina zvizhinji zvatine nazvo, nekuti vanhu vari kuita basa ravo ravari kupirwawo mari nenyika dzinotirwisa kubva tichitsvaka rusununguko kusvika tihuwane. Saka nekwatiri hasi zvinhu zvinoshamisa, asi hakuna chaunoronga chinokunda, nekuti vakurungamiri vemuAfrica havasi mapofu. Chokwadi vanochiona, ndatenda.
Avo vange vari mukuru muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira. Muzinda weBritain muHarare unoti gore rapera Britain yakatengesana nazvinhu neZimbabwe zvinoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica, kana kuti US$175 million. Izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango neBritain. Muzinda uyu unoti pamsoro pekutengesera na uku, Britain yakabetsera Zimbabwe nemari yezvekubudirira mune zvedzidzo nezveutano inoita mamirioni zana rine gumi nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US $114 million senzira yekubetsera Zimbabwe muchirongwa chayo cheNational Development Strategy. Muzinda uyu unoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti vanhu vatungamiri vakaita savasirao Ramaphosa vekuSouth Africa vanofanirwa kutaura chokwadi nokuti Zimbabwe ine dambudziko guru risingapedzwi neusahwira hwekurwa hondo dzerusununguko.
Britain yataura mashoko ayo kuti ijekese nyaya yemasanctions. Vari kujekesa ivo kuti Zimbabwe haina masanctions ayakapiwa neBritain Zimbabwe senyika. Asi kuti pane vanhu vavataura ivo kuti vanhu ava vashanu vanhu vatakaisa pamasanctions. Ava vanhu ndovasingatendedzwi kuti vange vachitenga kana kuti vachifambidzana kana kuti vachiunza mari yavo kana kuti vachiuya kuzogara kuBritain. Uye vanhu ava vanhu vakainvestigate kwa vakaone kwa kuti ivo vari kunyanyoita nyaya yehumori muZimbabwe, zvakare nyaya yekuba nenyaya yekuti yekudzvanyirira vanhu mahuman rights.
Munoti pamusoro pemashoko akataurwa nemuzinda weBritain muHarare pamusoro penyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Kana hurumende yeZimbabwe ichinochemera kuti masanctions akaiswa neBritain abviswe, vanenge vachitozviitira kuti zvinakire avo vataurwa patsamba iyi. Owe Ncube, Isaac Moyo, Godwin Matanga, Anslim Sanyatwe nakuda kwashe Tagwirei ndo varenge vachinzi dai vabvisirwa masanctions nekuti ndivo vari kubatwa nourongo hwemasanctions. Saka naizvozvo tinenge tichiona kuti nyangwe kana vakabviswa pamasanctions acho, ruzhinji rweZimbabwe havana zvavanoona, hazvina zvazvichavanakira nekuti masanctions abviswa, nekuti masanctions agara akanangana nevanhu ava vashanu.
Asi sei hurumende ichiti nyika ndiyo yakatemerwa zvirango?
Nyange tichiona hedu kuti vanhu vakaiswa pamasanctions muUK sezvataurwa vanhu vashanu, tinoziva zvakare kuti nyangwe nekuAmerica vanhu vanotidarikei zana. Asi tinenge tichiona kuti kana tatarisa upfumi hwemuZimbabwe, vanhu ava kazhinji nokuda kwehumori ndivo vanenge vari varidzi vemakambani ane mari, ndo vanenge vari varidzi vemabhengi, ndo vanenge vari varidzi vemamaini. Izvi ndo zvinozoita kuti masanctions anga achizobata ruzhinji rweZimbabwe. Zvinenge zvichida kuitwa, zvinenge zvichida kunzi zviitwe munyika yeZimbabwe ndezvekuti dai avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vaona kuti nyika yedu yasededzerwa kure nevanhu ava vari pamasanctions, kuti so that hatichaoni vanhu vari pamasanctions zvakare varivo vanhu vari vane makambani akawanda, vanhu vane mabhengi akawanda muZimbabwe. Nekuti izvi ndo zvinozoita kuti chii, makambani akawanda nemabhengi akawanda vange vachizobatwawo neurongwa hwemasanctions.
Vatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa vanofamba vachikurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Sei vachinyepa pachena zvakadai?
VaRamaphosa vekuSouth Africa vadei vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti hurumende iyi dai yaita izvo zviri kudihwa kunzi zvibviswe panyaya dzemasanctions. Handiti chekutanga, kana takatarisana nemasanctions eUK, ava vanhu vashanu ava vanzi ngavasa vaiswa pamasanctions kuUK. Ngativei neruzivo rwekuti vanhu ava makambani avari kubata muZimbabwe ndeapi, zvakare mabhengi account avo muZimbabwe ndeapi. Tochiwana yekuti zvinhu izvi zvisange zvichizanganiswa nezvimwe zvinhu zvese munyika. Tingadai tisiri kuvatendedza kuti varambe vachivhura makambani, tingadai tisiri kuvatendedza kuti varambe vachisanganisira kana mabhengi kana kuti vachivhura mabhengi. Nekuti izvi ndo zvinoizoita kuti makambani iwaya azobatwawo neurongwa hwemasanctions. Ndo zvingadai zvichikurudzirwa navaRamaphosa kuti dai vati hurumende ngaichigadziridza iyo inonzi know your customer, know your business, so that tinenge tichikwa nisa kuti isusu ruzhinji rweZimbabwe rusiri pamasanctions tisaramba tichisanganisirwa nevanhu ava vari pamasanctions. Zvakare mamwe masanctions anodedzerwa paZimbabwe nenyika dzakaita seUnited States of America ari kutarisira nyaya yemahuman rights. Vari kuti ivo havasi kuzenge vachida kupa Zimbabwe mari kana kuparticipata mune urongwa hwekuti Zimbabwe inenge ichikwereteswa mari nenyaya yekuti Zimbabwe haisi kutarisana nenyaya dzemahuman rights. Zimbabwe haisi kukwanisa kugadziridza nyaya yemafree and free fair elections. Those ngada zins navam Ramaphosa gadzirisa Zimbabwe so that my sanctions haange achiaffect ruzhinji rweZimbabwe. Izvi ndo zvingada zvichitaurwa nava Ramaphosa kana vachinge vachida kuti vaone kubudirira kweZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chinai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hurumende yeZimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyika dzokumadokero ichiti izvi zviri kukonzera kutambudzika munyika. Zvondo rapera, hurumende yakatuma vanhu kuti varatidzire vachiti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kudhura kwezvekudya kwava kuvhundusa sezvo chikafu chichishandisa mari inoita zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% yemihoro kana kupfuura. Izvo zvakabuda muongororo yakaitwa neFamine Early Warning Systems Network. MuNewsday makare, Salary Services Bureau yakaudzwa kuti mwedzi wega wega ibate zana remadhora ekuAmerica kubva pamihoro yevashandi vaviri Michael Nduna naFlorence Chambakwe veZimbabwe Prisons and Correctional Services mushure mekutocha umwe musungwa Alex Tendai Gombedza akaenda kumatare achida mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu kana kuti US$5,250. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS yarambidza kuti makambani enharembozha atare mitengo yezvaanotengesa zvakaita seairtime ichienzanisa neuremu hwedhora rekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera sei hadai zvaigona vachitamisanga vabude mupolitics kuzi kwatiri kuenda tisukona zvaitovana nekuti chokusikana akabuda zvaka atoita atoita unokuzvinga kuzi zvebaibhe zvaruti tinoziva zvina tione kwatiri kuenda hapana kwatiri kuenda zvaangofanira zanuku zvinotomira midzi yekuti hatitozombofi takaibvisa.
Pastudhu yavo, munofara here? Haiwa, mutauri wataura zvabuda muzano PF, headquarters kugeru achitaura zvekuti zano PF ndezvemugotsi matsuro ichokwadi. Tiri kufa nenzara tichidya nemusoni wamwe wachiguta tichinyimwa foteraisi.
Ndinoyambira kuna avo vanotumwawo nezano PF avo vachiponda anhu vachidii vachipo zvimari zvisina nebasa izvo. Tinotine urombo kwamuri. Ngozi inotera kune iwewe, kuno iwewe watumwa nezano PF uchiuraya anhu uchidii. Zvango pachena, tarwadziwa neuori wezano PF. Zvinorwadza zvinoitwa nezano PF, zvakawanda zvinoitwa nezano PF. Zvakawanda zvinotirwadza mwoyo yedu sevana veZimbabwe. Tinotine urombo kuna anhu anotumwa nezano PF uchiuraya anhu aya. Ngozi inotera imimi, ndini wenyu pachimanimani apo.
Pa Studio 7 apo mazera sei hama dzinodiwa navateereri vana hwandi. Ndinoda kupinda panyaya yamunangagwa yekungopa vanhu zvigaro. Haateedzeri mutemo, haateedzeri constitution. Chaanongoda chete ndechekuti atore mabhururu ake achimaise kuzano nomupariamende, kuzano nomuministri, kuti iye awane simba rakawanda rinomutsigira. Haasinei nezvese zvichiitika izvi. Haana basa nokutambura kunoite ruzhinji. Vedu wee, vanhu vari kutambura munyika. Kunyarara zvako kwatiri kuita vanhu, asi tiri kurwadziwa tiri kutambura. Tinonyanya kusimbirira pachinamato nokuti toziva kuti kurwisana namunangagwa chaiko kupedze nguva. Kurwaise chiita zvechechi, naiye achiita zvokuromba kwake kwaanoita kuuraya vanhu ka. Pane nyaya, isu ngatingoimba naMwari. Mwari achapindira, mvura bhongo dzeke ndiyo garari. Muchaona zvinoitika zvaakiita izvi, kwaakumogumo kune nyayawo.
Ndepeter Stoli, ndiri paJoza. Ndada kuzivisa vanhu vezano PF kuti maelection apera. Vakatipishira dzimba dzedu vangadini, veti votera CC, nemaelection apera manje. Munangagwa wakwake. Sabe, não, não manja, dá o gato na massa e manja. A pandou time em fura. Não se dá um branco em pele, o que é da chave, mano. Não pei faz o pindi, canachi. É, fraco, né? Dá o chipe de rana, mano. A comanda, não pei fair. Vê faz, dá o chipe de rana, do to do. Fraco, né, mas. Se dá um branco em pele, o que é da chave, já time do manja. Já vou time, já caprei uma foto.
Moroi wawande magadi zenu. Sikarangu ndonzi wa masuna ni muri yao. Tinoda kukumbiri sao shukuru kuti kunivano ya Zimbabwe. Wachamisa warukulu sana nivano waka wanda mnika ya Zimbabwe. Saka tinga tia wakwanisi suvaru kuita. Wanu warungu famba usawu wanu ya siku tia wasu kukwanisa bati. Warukulu wani wanu waka wanda. Shukuti mkana mkanya saku zitarisa murume uyono zichamisa anu shanda. Asine kudaku kuti munu kanzi mkuru. Uningo chungo taswa hundi ene wawaita icho ni chocho ni ukuru niji. Asi murume uyo ariku shanda muzurewo tzitwa no inyika Zimbabwe. Shire gai aite uzo aninga chita. Imi motere lavo. Nusunga kuti zunzedu zinga famba mune zakanaka. Kune vangova nijere zaka zika shukuru. Asi kuti patashika iko zunezu. Ati zeku mutere la uchamisa uyo. Asi kushanda ega. Haru kushanda ni wanu wakawanda. Haru kusana na u. Saka maita enyu shukuru sa. Uwe ni zora kanaka shukuru. Zarangu nozi ama sunda ni muri yao. Hai.
Ndunda kubunza kuti kana vanu ve sadaki vasina power re kui re umbatanizi kwa wavu umbatanizi kwa wavu ndona sotuni nge wakafa umbatanizi kwa wei sadaki it's better sadaki ya chuka na chifagwa ifagwa nitu umbatanizi kwa wavu wakafa nitu ava kwani si kumirirana vachibatira imenyika kungogona kutaura chete kutaura hakuna shakuno shanda kutaura hakuna shakuno shanda asilanfa na upana na mapolisi ekuti nyika yakati kana makasira zvakati isicha kufosa yamisa zvakati wedza unoda kataudi kwete kungotaura hakuna zvakunoshanda that's why muchionana zvamupfi ramba ita zvairunda kuita izvo nekuti inezo zvati sadhaga icho haina power zvakangofanana nechikungotaurawo kutaura kwedu isusu kuzamupfi hakuna power hakuna zvakunoshanda nekuti kutaura kwedu isusu hakuna action tinongotaura saka sadhaga yakangofananawo nevana muzimbabwe vanongotaurawo zvavanotaura kuti hei zanupfi yakaura hei zanupfi yakafa nangagwagwa nokutonga ndezvakafanana nesadhaga tinongofanana nevanhu varongowawata kutaura asi tisina kana chatinokwanisa kuita saka sadhaka ngaive nepower yekuti aiza kuti kana vanhu vakachemawo kwairi ngaitore action kana ichiona pari rongo ngaigadzirisa kwete kungota vachingoramba vakanyarara kurati sadhaka isi bvita vavhari zvesadhaka isi nyika nenyika izvimiririra
inzwai kava namukoma tanonoka wandi mashoko anoitika ndeyekuti Zanu PF ine dambudziko rainayo vanhu veZimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuZimbabwe ari pasi peZanu PF mauto emuZimbabwe akakepichwa tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anenge kunopinda chigaro kuZanu PF iko zvino tarisai General Valerius Banda akuenda kuita member yeZanu PF saka mauto achona achiri mauto ewanhu here kana kuti enyika here amauto yeZanu PF saka vachienda kunorova vanhu kupfuura vanhu mapurisa acho chaivo akabuda chipurisa tarisai uyo anga ari mutauriri wemapurisa uyo apa panguva yamuyani yachiuri iko zvinezvi imemba yezanu pf muparamendi so zvinhu zvacho zvinhu zvinotonetsa kuti muzvinzwisise zvinhu zvese zanu pf iri kutora kuita zvakambetwa kupi kuti chiuto chinoita chebato mapurisa anotorwa achityiwa mubato saka vanhu tikatadza kuchama kutomira zvakasimba kupinda murodhi kana kuita chimwe chinhu apa tiri kushandiswa kuenda kumatare apa nyaya yakatopedzwa kudhara maita yayo mazviita baba chinokure
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +12 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica matunhu emuamerica makumi matatu nematatu aendesa kambani ye Meta iyo yaimbonzi Facebook kumatare achiti zvepadande mutande zvakaita ses Facebook, WhatsApp, Instagram nemamwe ari kukanganisa pfungwa dzevana. Matunhu awa anoti Meta iri kuita mari kubva mukushungurudzwa kwevana sezvo zvirongwa zvavo zvichidzikisa uremu hwevana zvekuti vana havazogoni kugara vasingashandisi madande mutande awa. Tabata nyanzvi vachidzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iri pano haina kutangisa nhasiba, yakawamba kare kare. Nyaya hombe iri panapo ndeyekuti inonzi internet haina muridzi, saka hapana murau unotonga internet. Zvino internet iyi yava nhandare yekunyanya wachidiki wanopedza nguva wakawanda chaizvo wachitandara wamwe nekuita misikanzwa. Saka iyi nhandare yekutamba nekuita misikanzwa. Pazuva rega kune vanhu vanopfuura 2 billion vanotandara paFacebook yega. Dai Facebook yakanga iri nyika, ingadai iri nyika yechitatu kukura kumashure kweIndia neChina. Sezvanati nini intaneti haina muridzi, asi mune zvikwata muintaneti imomo zvine varidzi zvakadai seMeta inova yeFacebook, WhatsApp, Instagram. Muzvikwata izvozvo ndipo panonyorwa zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Munhu wega wega anogona kupinda muchikwata ichi onyora zvaanoda.
Profesa Mukasa, hapana here mitemo inogona kudzora vanhu kana kuti makambani akaita seMeta mubasa ravari kuita here?
Kongresi yakazounza mutemo unoranga waridzi wezvikwata izvozvo kuti kana panyorwa mazwi anoshoropodza vamwe, iwo muridzi wezvikwata izvozvo zviri paindaneti wanofanira kutongwa. Iye zvino pane nyaya huru sezvokutora magombo kwamaita inoti zvikwata izvi zvinofurira wachidiki kuti wapedze nguva yavo yakawanda vari paFacebook wachiita misikanzwa kana paWhatsApp. Havachakwanisi kudzidza kuchikoro. Saka iko kutandara uchiita misikanzwa ndo chiri kunetsa vanhu, ndo zviri kuitika kuti mbire Facebook iendese kukoti.
Munoona sokuti pane chingaitwa here pamusoro penyaya iyi?
Nyaya yacho inonetsaka ngekuti waridzi wezvikwata, waridzi weFacebook wanoti handisoba chinonyora. Ende ndakutaura kuti paFacebook kune modha vanhu vanopfuudza 2 billion. Saka weFacebook wanoita vatare kuti ko tingaongorore chinhu chega nechega chanyorwa pazuva nezuva, nguva yacho tinoiona kupi? Asi weCongress nematare edzimhosva vari kuti chitsvagai nzira dzekuti wana kunyanya wechidiki ndo pane nyaya hombe papopuwa wechidiki noti waguru but wechidiki kuti wasafurirwa.
Vari kutaura pamusoro pekuti Meta kana kuti Facebook nevamwe vayo vari kukanganisa pfungwa dzevechidiki.
Ndizvozvo.
Pane humbo here hwavakamboratidza kuti hunokonzerwa nemaFacebook, Instagram, WhatsApp nezvimwe zvakadaro?
Yes, kwakaitwa maresearch akawanda. Maresearch ari kuratidza kuti wana wechidiki havasisiri vanhu vane pfungwa dzinobatsira upenyu hwavo mangwana. Waakupedza nguva dzavo dzese zvevabereki vakuchema-chema kuti mwana wedu hatichakwanise ba kuvatungamidza muupenyu hunovabatsira zvechimangwana.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvekutapa nhau vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti rakaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritaure nehurumende pamusoro pekusunungurwa kwavajob seekers. Muzinda we Britain Muharare unoti nyika yavo yakatengesana na zvino neZimbabwe zvinopfuura madora ekuAmerica mamirioni zana rine makumi manomwe nemashanu kana kuti US $175 million gore rapera, izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Kanono Kahwande, tichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.